Mangwanana yakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri Nyamavhuvhu 4, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 80 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyori mukuru mubazi rezveutano. Meya wechitungwisa valafumo Michael vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa, asi mutauriri wemapurisa vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tichakupai mashoko amatumira imi vateereri veStudio 7 muchitiudza zvamunofunga pamusoro pezviri kuitika munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4,075 mushure mekunge vanhu zana nemakumi mashanu nevana kana kuti 154 vawanikwa vaine chirwere ichi. Vanhu vafa vasvika pamakumi masere kana kuti 80 zvichitevera kushaya kwevamwe 10. Vanhu vapona kubva kuCovid-19 vanonzi vakanga vasvika pachiuru nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 1,057. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere chine zuro ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina nhoroondo yekumbobuda munyika. Vanhu vanodarika chiuru nemazana maviri kana kuti 1,200 vanonzi vabatwawo nechirwere ichi muHarare chete, izvo zvaita kuti rive dunhu rave dzinde rechirwere ichi munyika yose. Kukwira kweuwandu uku kuri kuuya panguva iyo sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization kana kuti WHO rakazivisa mukupera kwesvondo kuti nyika dzose dzinofanirwa kusimba mukutsvaga nhomba yekudzivirira chirwere ichi sezvo chichange chiripo kwenguva ndefu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira Dr. Frank Gunning.
Semaonero edu, Committee ye World Health Organization pamwe chete nemukuru Director General World Health Organization vanenge vari kuona semafungiro edu kuti chirwere ichi cheCovid-19 chichagara muvanhu kwenguva ndefu iri kuuya. Tichagara tiinacho sezvinongoitawo chirwere chedziwa kana kuti influenza. Pachirungu tingati maitikiri achiri kuita chirwere ichi anoratidza kuti chichava chirwere chinonzi muchirungu endemic, kureva kuti chicharamba chichiita kunyangwe pakawana zvikwanisiro zvokuti pave nenhomba kana matherapeutics zvokubatsira vanenge vachirwara. Tinoona sekuti munguva ichatevera yakati rebei chirwere ichi chicharamba chichidzoka sezvinongoita chirwere cheinfluenza, chiya chinoti gore negore chinodzoka kunyangwe zvazvo paine mavhaksini anogadzirwa gore negore, asi chinoramba chichidzoka chichibata vanhu vakawanda chichiuraya vanhu vakawanda. Saka tinoti tinodarira kunziro yekomiti kana kuti yechipande chavana mazvikokota weWorld Health Organization avo vakurudzira kuti zvakakosha kuti boka reWorld Health Organization rikurudzire nyika nokutanga kudzigadzirira kuvaka hwaro hwekuti pasi rese riitange kutarisa nzira dzokuti tichagara sei munguva inotevera tiine chirwere cheCovid-19.
Zvakakosha sei kuti nyika dzese dzepasi rose dzinge dzichibatana mukutsvaga nhomba kana kutsvaga nzira dzekudzivirira chirwere ichi?
Chinhu chakakosha kuti pasi rese rishande pamwe chete tichitarisa zvinhu zvakakosha kuti chirwere ichi chidzikisirwe mukupararira kwachiri kuita pamwe chete nekuuraya vanhu vakawanda. Ndingati chokutanga chatingade kuti vanhu vatambire chakaburitswa nechipande chanamazvikokota ichi zvikatambirwawo nemukuru weWorld Health Organization ndezvekuti tikatarisa 6 months kana kuti papera mwedzi mitanhatu chirwere ichi chatanga kuuraya vanhu, zvichiri kungooneka kuti pari zvino chichiri chirwere chinonzi Public Health Emergency of International Concern, pakazobva kuti chinzi it's a pandemic. Zvinoreva kuti chiri kuramba chichingopararira chichiuraya vanhu vakawanda pasi rese chakatekeshera. Saka chinhu chakakosha izvozvo zvinotikomekedza kuti nyika dzese, vana mazvikokota vese vaise musoro pamwe chuma chemuzukuru, tione kuti vanhu vese vanobatsirana kurwisa chirwere ichi, kutapudza kupararira kwacho zvichienderana nekumisa kufamba kwevanhu kusina tsarukano, kuuyawo kuti mishonga iri kutariswa ingava yenhomba kuti vana mazvikokota vese vaise mwenjere pamwe chete nezvikwanisiro kana kuti maresources pamwe chete kuitira kuti tive nenhomba dzinosevenza zvakanaka dziri safe dzinoitawo kuti chirwere chisaramba chichipararira. Kuitawo matherapeutics iwaya kureva kuti zvinogona kubatsira vanenge varwara, mishonga inogona kubatanidzwa. Pane zvino pane mishonga yakawanda inosanganisa masteroids.
Muri kuona here iro sangano reWHO riri kukwanisa kufambirana nechirwere ichi nekupararira kwachiri kuita?
Sangano reWorld Health Organization WHO riri kuedza, asi rinenge rakatisarirei kumashure nokuti chirwere chiri pamberi. Chatiri kuona ndechekuti kubva iro sangano reWorld Health Organization kuenda kunyika dzakazvimirira dzega tiri kuresponda, tiri kuita kutevera chirwere kumashure. Chinodiwa manje ndechekuti tiite kuganhura chimanye pamberi tisiko kubatana nechirwere, nokuti izvizvi tiri kutevera kuti chirwere chiri kupi, chabuda kupi, chiri kuparadzira sei, toitsvaga nzira dzipi dzokuti tichidzivirire. Zvakakosha chaizvo kuti World Health Organization nenyika dzakazvimirira dzivandudze maonero atiri kuita chirwere ichi. Chekutangisisa chikuru ndechekuti panodiwa surveillance yakasimba yekuti tione kuti chirwere chiri kumahotspots ari kupi.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano vachishanda vakazvimirira, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro Maneru vakadoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto kana kuti Director General Health Services kumuzinda wemauto kuZimbabwe Defense Forces Headquarters, Air Commodore Jasper Chimedza, kuti vave munyori mukuru mubazi rezveutano nekurerwa zvakanaka kwevana. Mashoko akaburiswa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Sibanda anoti Dr. Chimedza vari kutora chigaro ichi kubva panguva yavadomwa. Dr. Chimedza vakadzidza kuUniversity of Zimbabwe vakazopinda muchiuto muna 1996, umwe vakazokwira kusvika vazodomwa saAir Commodore muna 2010. Dr. Chimedza vatora chigaro chakasiyiwa naDr. Agnes Mahomva, avo vakasiya chigaro ichi mushure mekudomwa kuti vange vari mukuru anoona nezvechirwere cheCovid-19 munyika. Bazi rezveutano harinawo zvakare gurukota zvichitevera kudzingwa basa kwevaive gurukota Dr. Obadiah Moyo vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo nemazvo. Kudomwa kwaDr. Chimedza kwaitwa panguva iyo uwandu hwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere cheCovid-19 huri kukwira zvakanyanya munyika, uyewo vana chiremba pamwe nevamwe vashandi mubazi rezveutano vari kurangwa mabasa. Munyori anoona nezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti vanotambira nemufaro kudomwa kwemunyori mukuru mubazi rezveutano, asi vanotarisira kuti kuchabatsira kugadzirisa matambudziko ari mubazi rezveutano nekukasika. Ngatinzwei muhurukuro yataita navo.
Isu hedu toda kutanga nokukorokotedza iwo Dr. Jasper Chimedza nokupiwa chigaro chepa pamusoro chakadai tinova shuvira zvakanaka pavano shanda sa permanent secretary of ministry of health chichipiri chandingataura ndechekuti sebato tinokurudzira kuti izvo vanhu vanoisiwa pamacivilian positions vange vari macivilian zvinozvavakapoita munhu ari aserving military man taasikumbirawo kuti achiritaya ake kumilitary auye aite basa remacivilian chechitatu ndechekuti izvo Dr. Jasper Chimedza sekuziva kwangu ndichiremba nemukurumbira ENT Sejo chandisingazive chandisati ndaona pacv yavo ndechekuti izvo vane maqualifications ese here ari mumutemo mupublic health act anodiwa kunzi anga ari pana permanent secretary weministry imwe yemaqualifications ndeyekuti munhu anofanira anga ane postgraduate qualification mupublic health kazhinji kana tiri postgraduate qualification mupublic health tinoona masters in public health saka handizivi hangu kuti izvo chiremba uyu zvaari ENT Session ane masters in public health wo here kana asina zveni tenge tatotyora mutemo wedu wepublic health act
tiri kuona kuti nguva yadomwa Dr. Chimedza inguva yakaoma ino yecovid-19 uye vari kuuya bazi rezveutano risina gurukota pane zvazvinoshandura here
apa hapana zvazvinoshandura hazvina mhosva kuti maisa munhu anogona sei kana kuti akadini paupermanent secretary kuministry of health nepahuminista kana musoro wacho ndiri kutaura kumusorosoro chaiko kuna president kusina sapoti yakunopa kuministry munhu ari munhu akaita sapermanent secretary hauna zvaunogona kuita iwe zvausina kutenderwa nemunhu akuapoita saka limit iri pamukuru wenyika saka achangouyawo hake opinda musystem but achaona kuti pane zvimwe zvaanongona kunge achida kuita zvinomusunga nokuti anenge achisungwa kubva kumusoro
asi neunyanzvi hwavo ihwohwo hwamataura munoona here vachikwanisa kuita basa ravo
basa rakatarisana naDr. Chimedza iri basa guru rinotyisa rinotoda munhu ane good public health knowledge unyanzvi panyaya dzepublic health tinomushira kuti aite madecisions akanaka neukama hwake hwaana hwana purezidendi tine vimbo yokuti achakwanisa kusunungura kuita unlock mamwe maresources anga achitadza kuitwa unlock zvichida nguva dzapfuura idzi
vanga vari munyori anoona nezveutano mumdc alliance Dr. Henry Madzorera vari parunhare nestudio 7 chitungwiza valove mo maiko vanoti vakarohwa nekukuwadzwa nemasoja pamwe nemapurisa nemusi wesvondo mushembo kunge vasanganikwa navo vachinosiya mumwe mugari wemunzvimbo mavo akanga asinganzwe zvakanaka pane chimwe chipatara chinoshanda zuva rose meya maiko vanoti mushure mekunge varohwa nemasoja nemapurisa aya vakazonzi vabhadhare mari iyo vakavimbisa kuti vainotora kumba kwavo izvo zvakazoita kuti vakwanise kutiza asi vachisiya nharembozha dzavo pamwe nemotokari yavo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vakaudza studio 7 nezuro usiku kuti vanga vasati wanzwa nezvenyaya iyi kushungurudzwa kwavamaiko kunouya panguva iyo vanopikisa pamwe nevamwe vari mumasangano akazvimirira vakawanda vari kunzi vari kuoneswa chitsvuku nevasori mauto pamwe nemapurisa ngatinzwei meya maiko vachitsanangura zvakatora nzvimbo
ndakapereketsa eresident wemuwadhi mangu waisanzwa zvakanaka palocal 24 hour so ndapedza kubatsira munhu ndichidzoka kunomusiya ndandakuenda kunopaka motikari pakabhaki muwadhi wedu ndo pandakasangana nditori motikari pakauya mapurisa aiva mairi masoja ari 4 vari 6 kwakumisa motokari yangu vaimisa ndakabva ndamisawo motokari masoja akabva anomira ari mairi kumberi kwemotokari vakanongedza puti kumotokari sezvo tini kana kuti nditize ndakatotya ndikati nemanongedzero andaitwa puti mapurisa pane mumwe akauya kuhwindo dorekusaidi umwe akauya kune rimwe rekusaidi padriver ndakabva ndaloka madozi nemukati ndichindotaura navo tichinzwanane pamahwindo so one of the police officers zvekuti ndikamuona ndeva St. Mary's police station pana ndokwanisa kumuidentify akanhonga dombo akanotya akarova dhoo remotikari ada kuti ateme hwindo remotikari ndipo ndakavhura dhoo ndichibuda mumotikari
mabuda mumotokari makakwanisa here kunge muchitaurirana navo
havana kana kumbondipa mukana kuti nditaure navo vakatanga kundirova pano mumwe wacho aindirova netsvimbo mumwe achinanga ne ngecheka siye tikarova inocheka panyama dzangu tikato dzidzira kumukunde muvere ini ameloko kadzile madhamangu muno ndakutonosiya kuti kare pakapa apa ndopandaka vanda batwa ne vanofu mprisa mwe vandi donza kusaiti avati kuna mwake chingomira ikwako ndonza kusaiti zvine somwari chakamari tiki mari tiki vakomana vasaramba vachikurova ndikavana mutinina mari handina izvizvi handina keshi asi ndokwanisa kusendera iko keshi aramba nodara ano chitendende pamba unotora keshi ndoende kupera vanotorera makiye motikari vanotorera mafoni angu sanchienda kana wadzoka nemari yedu ndokuti tikupe makiye emotikari yako nemafoni ako saka inini pandakanga unopinda padzimba dzandakapinda ndopandakabva ndachamba vandatiza ndikazobatsirwa nakansila kuda kwachijon kansila kwa 21 ndo vakazouya tikakwanisa kufonderawo vakuru vakuru vemapurisa paset mary's police station tichivakumbirawo kuti taurayiwo nemapurisa enyu vatora makiye angu emotikari nemafoni angu kuti ndikwanise kuaccessa nekurekavhura zvinhu zvangu ndo vakazotibatsirawo nekutipa mapurisa vakazotipa kuti tikwanise kunorekavha makiye emotikari nemotikari yangu nemafoni ndakazozviwana angu
saka makwanisa here kunge muchiwana rubatsiro rwekurapwa
ndakwanisa hangu kuwana medical attention pa 24 hour ikuti ndirapwe nyama dzangu asi kunyatsoita zvakanaka dziri kudzimba
vanga vari meya wechitungwiza valove mo maiko vari parunare nestudio 7 vari kuchitungwiza zviri mumapepa nawo anhasi pepa nhau renews day mune nyaya inoti dambudziko remvura muguta reulawayo rakawedzerwa nechishanu chapfuura mushure mekunge mbavha dzadimu ratambo dzemagetsi ezesa pachiteshi chedhamu reinyankuni bepanhau reherald rinotiwo nzou makumi mashanu dzakaurayiwa muhondo yekugarisana pakati pevanhu nemhuka dzesango nepenyuro yenhanda redio ine nyaya inoti mutungamiri webato rinopikisa musouth africa reeconomic freedom fighters kana kuti eff vajulius malema vari kukurudzira kubviswa kwemuzinda wezimbabwe musouth africa kusvika hurumende yemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa yadzosa pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu munyika yere nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga apo tinotepfenyura mashoko amunotumira kuno kustudio 7
pazuva restudio 7 ndinokutendai nenews dzemunotipa aiye munotipa news dzakanaka ndichitaura natinashe chambumbuki aiwa ndiri kuno kwamutare kumanika lane murambe makadaro muchitipa news dzechokwadi tinokutendai nekutipa news dzakanaka news dzechokwadi news dzakatsetseka aiwa tinotenda nebasa remunoita tatenda
tinoti makadiwa namukoma jonga nevamwe vese sivo zvanope vichitura kodzero dzevanhu zvichifunga vanhu vemdc zvichiisa muzvitongo zvinoitafadzwa ndiri kuno kuvictoria
pastudio 7 munofara here ko nendizinaishamba vasharu kwavo avezanupiefu vakaoma moyo ndidhanire makuyana kusouth africa iyo ndiri mwana wekumozambique but zvinoitika muzimbabwe zvinotorwadza wemoyo nesu takazvitarisa asi tinoti mwari vachapindira nerimwe zuva zvikuru kunamata
boys pane nyaya hwarirundinetsa panapa inini ikonomi yenyezimbabwe hanyanyatsoinzwisisa you know what ndiri pashoprite kuzambia masupa ukachinja mari yako unotenga 6-pack remasupa ne $2.30 US mari iyoyo haikwani kutenga 3 masupa kuzimbabwe asi masupa anogadzirwa kuchitungwiza pane paiswa transport cost kuti asvike kuno kuzambia izvezvi speak mazimbabweans ari busy kunotenga masupa kuzambia Uyo zvomatengesa neprice inodhura kuZimbabwe kwaanobva. Ndimino muna vanhu vakadzidza chaizvo. Munditsanangura kuti zvinofamba sei vakomana. Inini ndiugadzirai dzaidhira neboys rake ndotadza kuti ndibvisa. Chimbondionesa iwo. Ndionesei, ndionesei ndimi ana muzvinadzidzo.
Makadi makadiko pa Studio 7 apo. Ini zita rangu rinonzi Joel Makoto Senzwi kuno uku kwandiri. Nyaya dzakafanana nedzekutaurwana navamadhuku idzi. Sokuti hakuna munhu akashungurudziwa, hakuna vanhu vakasungwa, hakuna vanhu vakadii. Mweya wechizano vanoramba zvinhu zvinozikamwa nani nani, mavhidhiyo akazara kumwe nekumwe papi nepapi kuti vanhu vanorohwa, vanhu vanoshungurudziwa. Zvinhu zvisina kunaka izvozvo. Kumagumo kune nyaya, hapana chisingagumi. Kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa, vanhu vari kushukudzwa zviri pachena, asi munhu ari kuramba.
Masora sei vashamarare veStudio 7 nevatereri vose. Ini ndinoitawo Piri, ndiri kukwekwe paTiger Reef. Mashoko avo madhuku anorwadza. Shuwa vangataura kuti kwanzioni hapana vanhu vakasungwa kana kurohwa. Vanasadzai mahira ava vanoti havaziva kuti vanananana Chimbira kuti vari vamira mukoti nhasi. Aiwa mashoko avo anorwadza, anodzimba munhu. Problemu yavo ndeyekuti vanhu vezana havadi kutaura chokwadi. Pose panotaurwa chinhu chinenge chiri pachinhu, chinenge chaitika pajekerere. Ivo sei vasingadairi mafoni chero vana ponya ati chaivo. Musi unonzi pane zvinhu zvaitika zviri pa, anonzi foni yake pamhepa yanga isingabatiki. Panenge pasina nyaya inenge isina musoro, ndo pavanenge vachidii vachiwanika vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rei. Isuti vana veZimbabwe tinodzimbikana kana vachitaura zvinhu zviri pachena kudaro, zvinhu zvinonyadzisa kudaro. So vanhu vangani vasungwa muno muZimbabwe? Musi wa31 ivo, asi vanenge vachizviramba. Aiwa, zvinhu zvinotidzimba mwoyo yedu. Ndatenda hangu vajunga akandimiri mavabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Timirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Hurumende yeAmerica yakazivisa nechishanu chapfuura nezvekuwedzerwa kwemari dzinobhadhariswa vanhu vanenge vachida kuti vave zvisaro zvenyika iyi. Pamwewo nekuti vanenge vachitsvaga upoteri muAmerica havanga vasina chavaibhadhara, vange vachitanga kubhadhariswa mari. Mari itsva idzi dzinonzi dziri kutanga kushanda musi wa1 Gumiguru gore rino, uye vanenge vachida kutsvaga upoteri vachange vobhadhariswa madhora $50. Kuchitiwo vanenge vachida kuve zvizvarwa zveAmerica vachitarisirwa kubhadhara madhora $1,160 kana kuti $1,160 kubva pamadhora $640 kana kuti $640. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa cheZimbabwe vaChamaneka Costa Mukinya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei danho reAmerica iri.
Mubvunzo une paviri kana patatu. Zvinhu zvese zvinoitwa panyika normally zvinofanira kuraniwa on business lines, kunge business. Saka tikada kubata ndima kubva kwokutanga, maprices aunobhadhara kana iri service kana chiri chaunotenga anodeterminwa nokuti ari kukutengesa uyu zvakamutyira mari kuti agadzire chinhu chauri kutenga kana kuprodusa service yauri kupiwa iyi. Saka pane patinogona kunzwisisa America ikati inoda kukwidza maprices emaservices, zvinogona kunzwisisika. Asi tikada kutarisa neudzamu, President Donald Trump akagara akavenga vamwe vanhu vari kubva kune dzimwe nyika vari kuuya kuno. Kare vanhu ava vanga vachibvumidzwa kuuya pasina anombonetsana navo.
Asi tingaona here iwo mutemo mutsva uyu uchiomesera vanhu vanenge vachida kutsvaga upoteri muAmerica?
Kuti tizive kuti mutemo uyu unoomesera vanhu here panotinetsei, nokuti chamunofanira kuziva number 1 ndechekuti munhu kana achitiza kwaari kutiza uku achitiza hondo, kazhinji kacho haana ruzivo chairo chairo kuti kwandiri kuenda ndichanowanikidza chii chaudzunzwa kamira sei. Saka munhu ane chaari kutiza chaiko chaikoka dzimwe nhambo anogona kutoti kusiri kufande kupi regai ndiende kuri kuenda vamwe, kana kuti anoenda achingofungwa kuti hazva ndiri kuenda kuamerica kunongonzi kunotambirwa vanhu vakawanda nyika yemaimmigrants rega ndiende ikoko. Zvizhinji zvacho anotozozvionera ave muno kuti ndaakuomeserwa. Muchitarisa zvakare vanhu vazhinji vari kuuya muno muvasina mapepa, vazhinji vacho havasi vanhu vaya vane dzidzo yepamusoro yekuti vanogona kuverenga quality yemastatutes nemapolicies kuti anzwa kuti kuamerica kwakamira sei. Zvandiri kureva ndezvokuti munhu asati akwira ndege kuuya kunoku haagoni kunyatsoresearcha chaiko kuti anyatsoona kuti mitemo yakamira sei. Munhu ucho anokoshesa ndechekuti ndawana visa here rekuti ndibude muzimbabwe ndiuye kuamerica. Kana akavharirwa paairport ipapo anenge akuona mamwe maitiro akati siyanei. Akapinda muno munyika munomu anenge achitoti zvandadai zvanaka, chimwe chinhu chedu chatoda kuti tinzwe kunge tinodada neamerica. America zvainyika yanga ichitambira vanhu chaizvo chaizvo, yanga ichipa vanhu vese kodzero dzokuti kana wauya nyange mawira wawaita wakaita sei ukati uri kuda kupotera vanokupa mukana wekuti usvitse nyaya yako mumatare.
Mashoko apa hamungasiyirawo vana vezimbabwe nevamwe vangadai vakateerera vane pfungwa yekuzopinda muamerica vachitsvaga upoteri, kana vari muamerica nechakare vari kutsvaga upoteri?
Ndingati kumazimbabwens vari muno, kana uchida kuya uzotsvaga upoteri whether uri kuda kuya uzoita asylum kana uda kuya as a refugee, unofanira kuzvipinza pamberi pedare within 12 months dzekuya munomu. Saka ukazoita 5 years uri munomu, ngatingoti ukangodarika 12 months usati waenda padare kana kuenda kugweta kuti ndiri kukumbira kubatsirwa kuita mapepa nditsvage upoteri munomu, watozviomesera matsvagiro ako ato ekukwira makata. Nekuti chaunotanga kuzokubvunza ndechekuti wapedza gore iwo uri munomu hauna kumbotaurira munhu kuti une zvauri kutiza kunyika kwako wakuzouya zvaita sei. Saka ipapo vanenge vari kutokuona sekunge uri economic refugee. Saka chandinokurudzira inini mazimbabwens vari munomu nevari kumusha vachanzwa meseji, ukadarikidza 12 months usati watanga kutsvaga mapepa zvichakuomera.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari chizvarwa chezimbabwe vachamaneka Costa Mukinya vari parunhare muwashington dc nestudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, tinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, chamunopakurirwa neni Mike Hove weStudio 7. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yekutekeshera kwechirwere checoronavirus munyika. Tichange tichibata zvekare nyaya yezvekuratidzira kwanga kuchifanirwa kuitwa shanu apfuura. Muri yeZimbabwe, musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manherwano.
Tarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vandu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira kusvika pazviuru zvina nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 4075. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma vanga vari mukuru wezveutano kumauto eyakomodo Jasper Chimedza kuve munyore mukuru mubazi rezveutano. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti vakashungurudzwa nemasoja pamwe nemapurisa. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana mchida kutitumira tsamba mbosha, zitumire ku Studio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndine Jonga Kandemiri ku Studio 7 tiri mu Washington DC, tichiti moswera zvakanaka vateereri.